Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye riite musangano wechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Summit. Asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakonzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru wesangano reUnited Nations ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare. Asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Kuona kwangu zvakureva kuti nekuti sarudzo ichiitwa iyi vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinohwa muchirika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzo iyi tikabuda zvakanaka isu tinisinga takakundwawo apa vakabudira takahwinho takabudirawo apa zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete chese chine chekuita mukati mekuti nyika ifambe asi tikaona kuti mabudiro azvaita dzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwinha saka zvakanaka vamwe vari kutarudza haina kufamba zvakanaka saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi chadii nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatarezimosa here tichazoitika zvinomisa zvinhu zvakawanda nekuti vanhu vanenge vasaziva kuti taakufamba takamira sei nyika ndeyedu tese ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here
ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu vene mukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya
ndifunge nekuti vanenge vari kutiwo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatichingotosiyai zvatodarika zvesarudzo
ivo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika vana komesa vana United Nations vana Sadaki zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaita musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe
zvine simba rekuti Zimbabwe nyika inobatanidzwe nyika hapana nyika inoita zvangu ndega zvine simba rekuti vakanga vachiti hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kwezimbabwe mukati mepasi rose vachida kana zvekuchaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe zvinenge zvaakunetsei nekuti vanenge vachiti zvakabuda muzvinhu hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude asiwo vezimbabwe vanokutiwo tine nyika yedu mabata ayo mamwe masangano aya masangano atakapindawo isusu saka isusu nyika yedu zvino inoenda mberi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. Vachamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komisheni inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda. Mukuziya dezvenyaya iyi Tabata Vachamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda naveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri vakawanda kupfuura saka tachitsorogodza mashoko kuti zvakataurwa nezeki kuti vanhu vakatsveka vanonamekwa kumberi inyaya dzinotokana nayo.
Saka muri kuti mune umbowo hwamuinawo muchaenda kumatare here mungatozoti zviri kufamba sei?
Hatisi umbowo hwatinawo chakatanga ndechakachinjika umbowo ndochaya micherechedzo kana kuti hanzu dzatichapfeka zvoneko takatoudza nezvekuzeki kuti kutoda kuurani kuburikidza muranga akatimirira ikoko vakavadzidzisa vakaonesa kuti zvakuitwa zvazvesopi zvazvekugevhageva asi zviri pachena nekuti chigaro zhinji vanga vakarerekera kwatiri naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vanhu chigaro zhinji.
Asi tiri kuzwa veZANUPF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe hapana chakaibva pasarudzo idzi.
Maona kuti kudiko kune vanhu vatitamba ngoma yezvikuru vanhu muchiga nekuita hazi ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC veAfrican Union veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vachamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamuri kudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo zvekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Nyaya yekuti vanhu vanopinwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhidha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba munhu ngaasarudze paanoda. Hakuna unonzi zvotera usho kana kuti iti handigoni kunyora zvatakaona zviri kuitwa pasirise kana kumaruwa ko munhu anenge achinzoka zvotera waunoda unenge wapara mhosva aite munhu ngaatisaruwa wako kadeya deya ndoro chinhu. Saka zvese zvinoitwa chete kana tichinge tateedzera kaizvozvo hongu pasarudzo dzese dzichauya panodikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro emarasambiro kana maringe nenyaya kunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero dzekavanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekutsvekerwa zvemadheski zvanafazis munhu achipinzazi vavhotera papo enda kuzoita sei munhu achiimba achiteerwa kumba kwake vanhu achivhirimba kutinizirwa zvemutendedu tinizirwa zvemotokari zvese izvi asi pamutemo zvinofanira kuti zvigadziswe uye zvichinjwa.
vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwa nechikrimba chavakateya nekuti vaibuda vachite ZANU PF ikwanise kuti ibirire sarudzo rwendo runo mungajekesa here ipapo.
Inga munoziva kuti kazhinji kwanza vateya chikrimba ukazoriwana gonzo riripo haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa chikrimba ichocho obva wati chikrimba chakanganisa. Chiri kuita basa racho ndo zvatiri kuona chikrimba chiri pabasa. Chakabata vamudandaguva ripo ndo vaonekwa akabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC ririkurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaitichidzirwa nesangano reForum of Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ nemazuva ekuvhota.
Voter intimidation especially in rural areas.
Kuchitisidzirwa kwavaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reForum of Associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kwezanu PF kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy with
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvimatongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008 izvo zvaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipo pfungwa dzavo mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakavandudzwa unozikanwa nevamwe nedamudunirirwa kuti Patriotic Bill vakapa kuti kuve nekugedha-gwedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi nojidzana nevasori vakuda kwashe mutsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisinzvo kutanga kuitika muZimbabwe. KuSouth Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariyo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu atakatsvidzira isusu sepasi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haizi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezo tichitema tisina divi era takarerekera tichiripanya ye SADC ii. Tabata wa mutawariri we mtungamiri we nyika wa George Charamba awo vanoti. Zvakaburitswa ne vaongorori vesarudzo vari kutungamirirwa na Dr. Nevis Mumba weku Zambia. Handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira resadhaki nekuti pachine zvimwe zvirewarewa zvinoda kuitwa sadhaki isati yatambira gwaro iri. Tabata vacharamba kuti tinzwe zvizhinji.
So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa nesadhaka observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman wesadhaki yese. Right, inova Angola. Saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June, gore rinouya, kope izvozvi, gore rinouya, yadaro izvo, haisati yaripoti yesadhaki. Nekuti Troika ibandiko resadhaki, harisi sadhaki pachayo. Zoreva kuti Troika inozotakura ripoti iyoyo, yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti summit yesadhaki gore rinouya inoitika muZimbabwe. Nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman, yakutora uchairman hwesadhaki. Saka ripoti iyoyo ichazodhiscaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaitwa maelections. Vamunangabva variwo chairman. Mababata ipapo, ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo. Panzwisisa.
Aiwa tapanzwisisa asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezvekubudiswa neSADC. Mambo taura here sehurumende kuSADC kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa? Mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho. Panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku, akamboita vice president, nobva abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa, mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka, but also, akamboita chipati chake, chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndokufunga makutonzwisisa kuti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti vedu panokuda pane zvatisingazivi. But masiyezi atanga tinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi nui mureport now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti report iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira pada nerufu chairwo ichokwadi here ivo vamumba?
Vacharamba haisi mhondi, vacharamba munhu wemashoko. Ende denda ira kuti vamumba vawane chinovawana, ndaibvuva chichidzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichacho nechocho. Muvatidzani munhu mutema, chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident ndechekuti vekunze vane daka neZimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyava mumba seiwo veSADC vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti kutaurirei.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Tichienderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 PM nezvenyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vangakwanise here kutaurirana. Va Vanhu vakawanda vaungana nasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes uyo akashaya nemusi wa12 nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba uye mutumbi wake wakabva vapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemitambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life ya Susan Haynes hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano Recomplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yebidzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu achisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Thokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kupa ruremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to get more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Fumayaramba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Munhu wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Chenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about the theatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa, and akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020 Haynes ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmond Lovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi Amai Tanya Chutkin vanamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa munandira uye zvange zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nhasi muHarare zvisina mutsindo asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rochendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, nhasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club, mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira, vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya watinofema uyu unofanira kunge uri clean. Usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotogwa nemashizha emiti izvi. Iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 1425 in our books. But here's what we always focus around our door space. So I'm looking at just kind of 500 exhibitors. Name exhibitors who put Aruba Kunzebenika, Aruba DRC, Aruba Mozambique, Aruba Zambia, South Africa, China, the Belarus.
Vamati Birivatio, Harare Agricultural Show yakakosha nekuti inosanganisa varimi nevemabhizimusi uyewo kuti varimi vaonewo nekudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuita hosei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvahosei, uchiti yatingatinge uchienzanisawo nezvavari kuita. Kune vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidzewo zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofanirwa chikafu chinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere avo vanogadzira zvakasiyana siyana kubva kumauyu vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauya kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vakatanyatsoona kuti michine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisataona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zviri kuratidza kuti nemadhezi anotevera tange kuna vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana siyana asi kunyanyanyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa nokuti tinosangana nanobva maprovhinsi akasiyana siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iri kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe kuteererawo chirongwa chedu cheLife Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultures.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 kuNcwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kuyaxokozela eZimbabwe kulandela impumelo yokhetho ecothozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community City Pesity. Kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho lweZimbabwe. Kulengcwadi ezicubungula ezombuzaswe lamagweda abazimeleyo abathi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyeke udaba lwempumela yokhetho emthethondaba ngesiphangiphangi. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho leZimbabwe okunqobe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Intetheli zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Abama bandla aphikisayo angaphansi komayano we-Umbrella for Democratic Change balobele uMnumzana Elias Makhosi unobhala jikelelwe SADC besithi kumela kulungisiswe udaba lokhetho eZimbabwe. Umkhokheli webandla le-UDC kuPhalamende uMnumzana Ditapelo Kewarapetsi uthi kuqakathekile kakhulu ukuba iSADC yenze umhlangano lo.
We call on SADC to convene an emergency summit.
Sithi akube lomhlangano ngesiphangiphangi ozangena inkokheli yamazwe aweSADC ukuze kukhulunyiswane phezu kodaba lweZimbabwe ukhetho olube yinhlekisa namafitshane kade kungela khetho.
UGiorapetsi uthi umhlangano lo kumele uthaphe imbono kazulu kwele Zimbabwe ukuze kutholakale indlela yokuya phambili.
The summit should accordingly engage Zimbabwe civil. Umhlangano weSADC kumele ube nenhlanganiso ezizimeleyo kodwa kanye labezombusazwe kukhangelwe ukuthi kuqhushwe olunye ukhetho olutsha oluzabe lulandela imithetho yokubumba ukhetho oluqondileyo.
Kodwa ibandla eliphikisa kwele Zambia le-Socialist Party lithi alihambelani lombono wamabandla akwele Botswana. Umsekeli kanobhala jikelele we-Socialist Party uMnumzana Antonio Manza ekhuluma lomsakazo lo uthe bayamukela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
And we find it very strange that an opposition political party in another country would want to push an agenda to fight the outcome.
Thina sithi isadaki kayingakutshayi ndiva lokhu okucelwa ngamabandla aphikisayo kwele Botswana. Siyazi ukuthi amazwe angentshonalanga kade efuna ukuthi kube lotshintsho kuhulumende weZimbabwe.
Abacubungula ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umanyano weSADC uzathatha inyathela bani noma nje iqula lenhlanganiso leli khombe ukuthi ukhethwa eZimbabwe belungakhululekanga. Enye yalezi ncwethi ezimeleyo uMnumzana Zenzo Moyo.
Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi i-report noma ngithi mina i-final report ye-observation yabo izabe isingathi ithe toned down a bit ingafani ngamashela leyo ebhalwe i-preliminary report. Ngicabanga ukuthi kulamanye amagama abazawatshintsha bawasebenzise angathi alobu diplomacy phakathi izatshintsha kancane okuzakwenza ama heads of state bangayiboni ngendlela leyo abantu abacabanga ukuthi bazoyibona ngakhona.
Iqula labahlole ukhetho lweZimbabwe bengaphansi komayani SADC abelikhokhelwa nguMnumzana Nevas Mumba wakele Zambia lichothoze indlela oluqhutshwe ngayo bathe lwephule isisekelo sombuso weZimbabwe njalo leziqondiso zokuqhuba ukhetho emazweni akuzansi kwezwekazi le-Africa. IZimbabwe Electoral Commission ithe uMnangagwa uthole amavoti aphezu kwengxenye ekhulwini i-52%, kwathi uMnumzana Nelson Chamisa oyibandla le-Citizen Coalition for Change wathola ayisilinganiso sowamashumi amane lane ekhulwini i-44%. Umnangagwa utshele intatheli zindaba eHarare ngesonto ukuthi uyajabula kakhulu ukuthi ukhethiwe njalo wagcizelela ukuthi ukhetho belukhululekile okumangalisayo kodwa uChamisa uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisakron kwele Botswana.
Kule ncwadi yezicubungulayo zombusazwe lamagweda azimeleyo athi kumele ibandla le Citizens Coalition for Change liphanyike udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi ukuze kwazakale inqubekela phambili. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi akulabo bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Igqwetha elizimeleyo uMnumzana Thaddeus Ncube uthi ibandla eliphikisayo kumele liphanyeke udaba lolu emthethwandaba ngokushesha.
Abamabandla aphikisayo nxa bengavumelani le mpumelo yokhetho amadala akhona, amadala ayenzelwa khonoku. Kodwa nxa behambe emadale behambe bele case, ngoba bengahamba bengela case bengela lobufakazi bakhonoko abathi yikho kwenza impumelo yokhetho bengayivumi, bazadliwa. Ngesilungu kuthiwa he who alleges must prove.
Lokhu kusekelwe ngelinye igqwetha uMnumzana Kudakwashi Ndebele, yena othi kumele baye emthethwandaba becele uZulu ukhetho luphindwe.
Vele into esikisele ngani kuthiwa bayavuma kubuyele ukuthi kani kuphela kube ngaba presidential election, presidential kuphela nje, kungabi labo MP labo councillor. Kubonakala ophumayo ukuthi ngubani phakathi kwabo bobabili labo, kuphela nje mathupha, ngoba hayi singafunga i-court isikhathi futhi ilizwe lokhu liyabe lingakabuyeli, liyabe lokhu libuyele emuva.
UMnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi ecubula ezombusazwe ezimele, uthi kulobufakazi obuningi obuveza ukuba ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo.
Umumo lomkhathi wezombusazwe kukakhulu mayelana lokhetho olusanda kwedlula kawumanga kuhle lapha eZimbabwe. Ye, abasekeli bomnumzana Emmerson Mnangagwa bathi umongameli wabo unqobile. Kolunye uhlangothi abasekeli bebandla eliphikisayo elikamnumzana uNelson Chamisa bayala. Kukhanya njengoba yena uChamisa esekelwa yiSADC, i-EU le-AU, sewuqonde khona emadaleni ukuze kuguqulwe impumelo yokhetho.
UMnumzana Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kumele ibandla le-CCC lithole ubufakazi obuqotho kunhlanganiso i-Southern African Development Committee. Kodwa ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi akunabufakazi obuveza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kahle.
Hayi, lokho vele kuyize. Ngabantu nje abaphomba ukuzama ukubambelela etshanini, akulanto ekhona, into abayikhulumayo ayilala evidence. Lokho besithi imali amavile vele abalawo. Kodwa bebephithuba ukuthi bebe lama-polling agents kuma-stations wonke eZimbabwe. Nxa bezehlulekile, hayi lakho abakwenzayo ikupepetsha nje okungayindawo. Yindaba bengathi barigiwe kobulawayo lapha abawine khona ama-council, lama-member of parliament wonke. Angeza yena oyedwa owinileyo ekhethweni lakobulawayo othi election le irigiwe.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli se-CCC, uya kuphikisa lokhu.
Kabekezele. Kodwa sonke sibekwazi ukuthi asaphindi sibuyele kuZimbabwe lesikiyo before the 23rd of August 2023. Lapho siya khona, sesiya phambili, akusoze kuphinde kufana nelizwe lazingesoze, to never be the same again after the 23rd of August. Ngenxa yokuthi uMnangagwa kawina.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi kusobala ukuba akulalutho oluzaphuma emthethwandaba, ngakho-ke abantu kabatshengisele emgwaqweni besola okwenziwa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ukutshengisela ezitaladeni isona siqokoqela okwamanje, yilicebo okwamanje.
Umanyalo we-MDC Alliance owakhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa waphanyeka impumela yokhetho emthethwandaba ngomnyaka ka-2018. Idale Constitutional Court lathi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho. Ngimele i-27 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, ibandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valario oncintise kukhetho lokudinga umongameli lithi ukhetho lolu belungakhululekanga, ngakho alusoze libe lethemba lempumelo yalo. Ukhetho lolu lusolwe ngamanye amabandla ezombusazwe kuqeka ele-CCC, lele-MDCT, lanxa eleZANU-PF lisithi belikhululekile. Asizweni umbono kaMnumzana Chilumbu Mudenda, olilunga leMthokazi Republic Party ephatheke kulolu khetho.
Uchamisa katesu kutu ulama V11 forms to produce as the evidence kutu warikwa. There is nothing of that, nature. What happened kuti is NPF rigged the delimitation process and other electoral process. So wonke loko agula evidence. Ngama irregularities, that's those are technical issues. So it's a wastage of time, especially getting command paper candidate. Oof, about 40 EPC. They knew we hope to be able to keep his LPF to do that. That is what we record. But the outcome remains the same. What is needed, you put it, yes, can't do that like Monzora. A ambisa application ya court to nullify your proclamation ya get my election. The CC was found supporting Israel PF on the other hand. They said my election should not be cancelled. It's unconstitutional.
Ulobu faga zivani, obokuti ibandla le CCC alila mavi 11, logwe mteto andaba kusoze, wupati ise.
Ulobu faga zi udev display ama V11 forms la wana hivi ni kukuniti ya akulanda andi uye ufara wakuti wezi nyinda we didn't see dama kansi candidate why ingi lama agent where is he going to get those V11 forms evidence
gai silo loto wa iba ndale CCC eli chonjalo tuponile intlanga niso zomtlaba leza guzwe gazile Africa zi city ayu keto lolo alupochua ngane mfani
nina emu melana la kwezi uti uketo zero always Zimbabwe aluzagelu lube free and fair. But the opposition was not supposed to wait for our observers to come and determine which delimitation process was flawed. The opposition would have led the process. You advocate, no, we cannot get into this election because of these flawed processes.
Njengoba sokwenzakele kuyina abangakwenza kathesi
ama MPs nazo kuyokuthi bona baqinisele ukuthi uketo alizala kwabe kule bengahambe eParliament. They must be in solidarity with the masses. Sase sonke beyijiza ngiphezu kuso i-political action yefunakala. Last time in 2013 uTsvangirai wabacela uJamisa laba ukuthi no lingasaya eParliament njengoba izani ichontshile uketo, but ungaqali sina siyahamba. It's our constitutional right. So within the opposition that some now they are being delayed ukuthi beyi-inauguration.
Njengoba ndlale emthwakazi Republic Party lina lithini ngalokho okwenzakele lalabo abanye benu abancintisileyo abanganqobanga sibonile kodwa lezaphulene lisele ukuthatha nje isihlalo esisona
second genocide kuringine emathebelelen ebangelwa ngama opposition parties angakhulumi iqiniso beyabeloko becila abantu bakithi from 2000 besithi zayikhipha izandla bebuye bekhulume ngendaba zebhukurawunti nxa besemathebelelen nxa bengibo ngala bakhulumi ngendaba yebhukurawunti yibo kathesi abarobhiweyo abantu bemathebelelen emashonaland they voted for ZANU-PF sasibatshele ukuthi abantu labeli batrustayo kwabasozi belisenta only what you are doing is to help their representatives their boot leaguers abasemathebelelen ababayengayo ukuthi voten sibe ngama MPs behambe besiyatshontsha emakansil. Self-determination agenda is the only sole solution to the predicaments, to the situation pervading our cities as the people of Matabeleland. Nebandla kuphela elikhokhelwa umkhosi moyo yilo kuphela elive revolutionary agenda that is orchestrated to restore what belongs to us. Lokho kwamabandla wempumalanga is the wastage of time. Abasivotelanga, but we don't blame them again because of the confusion. Abalabalaba abafuna ukutshontsha izimali emakansilini yibo abarobha abantu bakithi.
Kodwa ubona ingani ibandla le-MRP kuningi elingakuguqula ngokuba sephalamende nakumakhansili kuphela.
We are equipped by the constitutional provision of devolution of power. Siyabe silamandla okucontrola izigaba zethu without the interference of the central government. So nxa sisikuma councils will be determining everything. Sesikwazi ukuthi if we got a hotel in Victoria Falls, that hotel must employ abantu bona fide abantu be-Victoria Falls, abantu be-Wange 7906. Ongayenzi konoko ihotela leyo ayithuthi ihambe eHarare. We got the right to revoke ama operators license to any company area operator within our area of jurisdiction. So sikuma councils and iParliament already divided it is.
Lo ngumnumzana Thilumbo Mutenda olilunga leMthokazi Republic Party obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 esebhinga. Abesifazana abangamajumi ayisikhombisa 70 bancintise kukhetho oluqhutshwe kuviki edluleyo kuzihlalo ezilikhulu lamajumi amabili 120 kwanqoba abangamajumi amabili lanye lane 24 njalo wesifazana oyedwa obekukhetho lokudika umongameli welizwe unkosikazi Elizabeth Valario kanqobanga U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umhlaba jikelele lezizalwane zakuleli zikhathazekile ngenani eliphansi labesifazana abenelise ukunqoba kukhetho uma kuqathaniswa lokhetho oludlule luka 2018. Isakhamuzi sakoBulawa inkosazana Bekezela Mguni uthi ukhathazekile ngenani eliphansi elingene kukhetho.
Siqeda ukudlula ekhethweni mhlaka 23 August 2023, and nxa sikhangela njengenhlanganiso esebenza nabantu abangomama, inani labantu abangomama abangenele lolu khetho seluphansi kakhulu ngezizathu ezishiyeneyo, kodwa esokuqala esikhangelwayo isizathu senomination fee, imali okumele kumele uyibhadale ukuze ungenele ukuba ngu-MP kumbe ukuba ngu-president. Ngeyinye yezizathu encindezela abantu abangomama ukuthi babe yingxenye kulolu khetho.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu onqobe esigabeni sephumula koBulawayo laye ukhala ngokwehla kwenani labesifazana abenelise ukuphatheka lokunqoba kukhetho lwalonyaka.
Nxa ngithi ngiyakhangela indlela omama okwenzakale ngakhona, angilakujabula ngoba besikhangele ukuthi ngabe kuthiwa kumbe omama behlulekile, ngabe sithole lobo mama bafika kumbe kubo-90, but nxa ngikhangela sithole only 21 edalele ephalamende, njalo even kuma-councils ethu omama babe balutshwane kakhulu. Ngingazi ukuthi omama besabeni kumbe kube yikhona khana esikujayeleyo ukuthi omama balokwesaba kumbe balokwethusela bahle wayesaba ukuthi baye phambili.
Umqondisi we-Girls Table, inhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo, unkosazana Samukeliso Chuma uthi abangene ngokuvotelwa edale bangamashumi amabili lanye.
Bakithi mina akula okuningi engingakutsho ngodaba lolu lokuthi kule nani elilutshwana. Inani labomama abakhethwe ukhetho oludlulileyo akumelanga lisethuse. This should not be shocking to us. Angeke sikhangele inani eliphezulu kubomama ephalamende. Amabandla ezombusazwe wona ehluleka ukubakhetha kuqhutshwa ama-primaries. We cannot start talking about women being elected into office when we failed to practice internal democracy within ama political parties. So amelanga kusethuse.
Inombolo ezikhulunywa unkosazana Chuma yizo njalo ezikhulunywa iZimbabwe Gender Commission, njalo bathi basaphakathi kokuhlolisisa besebenza leZimbabwe Electoral Commission ukuthi batsho ukuba abesifazana abanqobe kukhetho lwekhansili bangaki, ngoba okwamanje abakabi lenani lelo. Lonyaka abesifazana abangu 70 bangene bancintisa kuzihlalo ezingu-210 zedale lephalamende, okuyisilinganiso sechumi lanye ekhulwini, kuqathaniswa labesilisa abangu-637. Ngo-2018 kwaba labesifazana abangu-237, okuba yisilinganiso sechumi lanye ekhulwini, 14.4%, kuthi abesilisa baba yi-1648 ngomnyaka ka-2018. Kwaba lamabandla angu-55 angena kukhetho, kuthi lonyaka kube langu-19 elilodwa lakhona limelwe ngunkosikazi Elizabeth Valerio obengowesifazana oyedwa phakathi kwabesilisa abalichumi njalo kanqobanga kulolu khetho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyongena kusigaba esilandelayo, siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Robert Shonov wayesebenza esigodlweni sawolemelika kule Russia okuthiwa wathapha imbiko yezomvikela okungekho emthethweni kube umiswe emthethwandaba namuhla. Elemelika lithi leRussia libophe uShonov okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Akwaziwa ukuba ukuphi omele eleFrance kwele Niger. Ulandela isinqumo sabathuthuna intambo zombuso bathi kumele aphume aphele kulelo lizwe. Bayingcosana abantu abahlolwa amazinyo kabili ngomnyaka njengalokho okukhuthazwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association ethi kuqakathekile ukwenza lokhu. Abantu abaningi bathi kabanelisi ukuya kubodokotela ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Jetha Kaparo leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha uthi ngazihluphi lomndeni wakhe ukuyahlolwa amazinyo ngoba kabalamali. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Denga laye othi ngazihluphi ngokuyahlolwa amazinyo njalo. Unkosikazi Cherish Nemakonde ukusimo esifanayo.
Kunehamba vele sekungasayenzi ukuba lamazinyo amagamzi lakho abe sekuphuma amathumba.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda uthi abantu abanengi baqakathekisa ukuthenga ukudla hatshi ukuyahlolwa amazinyo.
Amazinyo vele aqakathekanga te. Aqakatheka ngamazinyo sibile ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngiphile lezinyo lami lebuhlungu kodwa ngifile. Ngizafuna ukushipha la izinyo lami ngiphinde ngiswele ukudla futhi ngizalidla izinyo lami lankhona.
Udokotela Last Dama Mnisho unombhala ejikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association uthi izifo eziphezulu ababhekana lazo umsebenzi wabo zigoqela ukubola kwamazinyo. Okuyikho kubanga elikhulu ukwedlula okunye kulandelwa yikopha kwensini lokulimala emlonyeni.
In of teeth, if you can afford a toothbrush,
it's very good. Toothbrush, le fluoride toothpaste. Ekondileyo
uDokotela Mandisha uthi akumelanga abantu besebenzise ukuvungula amazinyo ngoba kungaba yingozi.
That those things they damage your gums.
Lokhu kuyalimaza amagums. Kuphazamise lokulimaza amazinyo.
Uthi udubo lokulimala emlonyeni dental trauma ngolunye abahlangana labo kumsebenzi wabo.
Kusilinganiso ekhulwini singathi lolu dubo lukubanga lwe 60%.
Umnumzana Pride Shoniwa okhokhela inhlanganiso yePolite Africa uthi abantu bengameleli ukuhlaselwa yizifo zamazinyo.
So there are things that people should be doing that they need to practice and they must be practicing that, like maybe.
Okukhathazekileyo yikuvikela kulokuhlolwa lokwelatshwa ngamadentist.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela yenaturopathy uthi bahlangana labantu abasebenzisa indlela yendulo abathi ibelapha kakuhle. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle lubikwa lusahlola ukuthi baningi kanganani abantu elizweni abahlutshwa ke yizifo zamazinyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Amapolisa aqhubekela phambili egcwele endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. I-ZANU-PF ithi amapolisa la ahlose ukuvikela uZulu. Kodwa amalunga amabandla aphikisayo athi lokhu kwenzela ukwethusela lokuhlukumeza abantu. Kubika uTaboka Ncube.
Ibandla leZANU-PF lithi ukugcwala kwamapolisa endaweni eziningi zelizwe akumangalisi. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Farai Marapira uthi umuntu owethuswa lipolisa ngumuntu olecala. Unobhala webandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi lonyaka iZANU-PF ayilathuba lokwenza ekufunayo.
Okuseleyo kwakhathi ezimbonathi kuza kuba nzima ukuthi iZANU yenze ekufunayo. Ikakhulu nxa kuyikuthi amazwe la abekhona inhlanganiso ebezikhona oSADC lezinye zilusolile ukhetho lolu, kutsho ukuthi ke isiguleka amadolo iZANU.
Ekhuluma le Studio 7 uFortune Mlalazi owebandla le-CCC uthe amapolisa ahamba ehlukumeza abantu.
Efaka amapolisa agcwele indawo zonke ahamba ezitrithini ehlukumeza abantu. Khonokho kuvele kujwayelekile ukuthi uhulumeni akwenze ukuthi asebenzise amapolisa kunye ne-army ukuthi ahlukumeze abantu. Nguhulumende ovele ehlala evika ngamapolisa. Amapolisa apoliticized. Ngokuselayo kwenhlanhla yisona isimo saseZimbabwe. Uhulumeni uyakwazi ispecially ZANU-PF ubana abantu bathukuthele emadolobheni. Abantu bayafuthelana ngenxa yokutshontshwa kokhetho abakwenzileyo.
Ngumbiko okutshe izolo esikhulumeni samapolisa eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe kulokuthula elizweni njalo amapolisa khona elungiselele ukuvikela uZulu. Ekhuluma le Studio 7 isikhulumeli sika Mongameli welizwe uMnumzana George Charamba uxwayise abantu ukuthi bengayengeki batshengisele njengoba belungiselele ukumisa lokho. Usole njalo umbiko weSADC ngokhetho olusanda kuqhutshwa. Kusenjalo unobhala wenhlanganiso yabalwa impi eZimbabwe National Liberation War Veterans Association uMnumzana Douglas Maia ekhuluma nentatheli izindaba eseHarare uthe umsebenzi wenhloli zokhetho ezeSADC ngokuhlola ukhetho kuphela hachi ukukhokhela lolu khetho. Wengeze esithi ilizwe leZimbabwe alingeke latshela okokwenza ngumuntu owehluleka ukukhokhela insonto. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Manje sike sizwe ukuthi bathina abantu ngezokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe.
Hayi, igama lami uThabani Ngwenya. Impumelelo yokhetho, hayi, kuhluka kunzima lokho, siyakubona kwenziwa kodwa ke. Singathi kunzima ngoba hey, asikazidida nathi, asikazidida nathi ukuthi kathi intando yabantu yenziwa sekutheni, intando yabantu yenziwa nini. Ngoba lokho esikubonayo nathi hayi asikwazi. Sesifisa ukuthi ngabe uhulumeni ukhethwa ngendlela abantu abafisa ngayo kumbe abantu abazizwa ngayo bazikhethele uhulumeni wentando yabo. Kodwa lokho esikubonayo lamhlanje hayi kuyadanisa kakhulu. Kuyasidanisa kakhulu, asazi ukuthi lo okwenzayo kumbe uma kwenziwa yiyona izani uqobo. Bayasithanda, bayabathanda abantu beZimbabwe noma bayenzela ayenza nje intando yabo abanandaba ukuthi abantu kweba yini ngoba kambe ngendlela nje abayenza ngayo kutsho khona ukuthi kambe neSADC yanuchitha lolu khetho ngokuthi alwenziwe ngendlela eqondi yalo kutshwa ngendlela eright. Okusho khona ukuthi iZimbabwe emveni kwalolu khetho oro kuwona la ma-result asuke wa-announcile bayokuphuma na bazokuphuma na kuSADC eze-region bazophuma yini ngokuba lento yabo ayikho. Inzima nje lento abasenzayo, inzi kuhlungu futhi isenza sizithole singazazi ukuthi kathi siqhubeke sinuthemba ukhetho noma size namanye ama-plans amasha angaphandle kokhetho ngokuba ukhetho ngathi akusebenzi lokho, akusebenzi. Asazi nje, asazi, sikhona nje asazi. Singuzulu weZimbabwe sibhekile, hayi kuyasidanisa kakhulu ukuthi uma uqeda ukuvota uvotile nawe ubhekile ukuthi nembala kuyona le ndawo, hayi akekho umuntu wonke uhluphekile sefuna utshintsho. Kodwa ubona utshintsho lwakhona lungafiki. Isabani engako okwenza ukuthi yona ifuna ukuhlala kuphela embusweni? Yini engako eyenzile ebantwini? Kanti kungangena omunye uhulumeni abe musha kade bonke ngamaphathi eZimbabwe, kambe ukhona ongafisa ukuthi iZimbabwe ingabi right? Asazi phela ngoba ayi le nto eyenzakayo lana ayiyazi. Hayi, ngiyabonga msakazi, ngiyabonga.
Yes, lukandaba lokho ngokunye kwangikhona ke okhulunywa ngabantu kuStudio 7 sike sibone kuFacebook page yethu yeVOA iNdebele ukuthi silani khonapha-ke. Siyabona ke ithi abantu baphostela sibili okuningi kulo senhlanhla Mathemba uthi kuzima kweZimbabwe asikwazi ukuthi siyaphephelaphi. Kuzobuya-ke uMakay Masuku layo uthi yebantu sithole nzima asikwazi ukuthi kuyahamba njani elizweni lakweZimbabwe, singazani-ke sabhekwa impisi. Kuzobuya-ke uSandra Moyo uthi yamadoda lapha-ke siphakathi kwelitshe lembokodo kwethu okukhulu akula mkhosi. Kuzobuya-ke omunye laye uthi-ke ngu-Lawrence Nyoni uthi i-defense. Siyamuzwa kakhulu. Ye, singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje sibe kwazi ukuthi ku-live talk namhlanje-ke sixoxa ngezokhetho ukuthi pho kuyiwa phambili kuyakwenziwani. Ye, singakagqibi uhlelo lwethu kodwa-ke sikhangele bezikhokhela. Kuyaxokozela kweZimbabwe kulandela impumela yokhetho echothozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kuzokudama amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana selobele inhlanganiso ye-Southern African Development Committee besithi kumele kubizwe umhlangano omkhulu kukhulunywe ngokhetho lokweZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.